Izvi zvabvumiranwa pamusangano waitwa nemasangano anoshanda ari pasi pesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamusangano waitwa muHarare nhasi. Vachitaura pamusangano uyu Dr. Patterson Dzamara, avanoshanda nesangano reOccupy Africa Unity Square, vati chave kudikanwa ndechekuti masangano anoshanda akazvimirira adzike midzi munyika yose kuitira kuti veruzhinji vazive mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vadzamara vati veruzhinji havasi kuziva zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika, nokudaro masangano anoshanda akazvimirira anofanira kuti ataure neveruzhinji kuti vagare vachiziva mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo. Vati masangano anoshanda akazvimirira haachanyatsoita basa ravo rekudzidzisa vanhu nemazvo.
Yes, tiri kuti masangano anoshanda akazvimirira akufanira kuti abatane aumbe chisungo chimwe chete maringe nekamiriro kakaita nyika, ndo chekutanga. Chechipiri, tiri kutiwo masangano aya anofanira kunge ane nhaurirano inenge ichiitika pakati pavo nevemaparties, nendaa yokuti dambudziko remuZimbabwe nechekuita nezvematongerwo enyika.
Amai Rita Nyampinga, avo vanoshanda nesangano reFemale Prisoners Trust, vati chimwe chiri kunetsawo inyaya yokuti madzimai anove ndiwo akawanda munyika ari kutya kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika, kunyange hazvo mapato mazhinji achikurudzira kuti madzimai atore zvigaro sezvinoitwa nevarume.
Nyaya dzematongerwo enyika emadzimai anotya nekuti mune kukakavadzana nemhirizhonga. Madzimai mazhinji akakundikana kuita izvozvo, anokundikana kuita izvozvo nekuti hapana kwokuti vangazoende kunohwandira.
Mumwe mudzimai apinda mumusangano uyu, amai vemba yezinyama, vatiwo vashandi vehurumende vazhinji vari kutya kupinda mune zvematongerwo enyika vachitya kuti vangangorasikirwa nemabasa avo. Vati zvakakosha kuti munhu wese ave nechekuita nekutongwa kunenge kuchiitwa nyika. Zvichakadai, vadzamara vati masangano anoshanda akazvimirira ave kufanira kutora danho rekuti ayananise mapato anopikisa kuti ashande pamwe chete pamberi pesarudzo dzemuna 2018, vachiti izvi kana zvisina kuitwa uye veruzhinji vasiri kunyatsoziva zviri kuitika munyika, ZANU-PF inogona kungodzoka muutongi. Zvichakadai, vaGeorge Makoni, avo vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vati sangano ravo ratova mubishi rekuumba zvikwata mumatunhu ose zvichange zvichizeya nyaya dziri kunetsa munyika neveruzhinji.
Tiri kuenda kumaprovinces ese tichinoidentify maorganization ari kushanda ari ikoko akaita semacommunity based organizations echechi nemamwe akadaro vari kushanda panyaya dzeshanduko kuti upenyu hwevanhu huvandudzwe. Saka tiri kushanda navo pamwe chete kuti vange vachikwanisawo kupawo matambudziko avo nezvavanofunga kuti zvingagadziriswa, nekuti matambudziko anosiyana kuprovhinsi neprovhinsi.
Masangano anoshanda akazvimirira ari kuronga musangano mukuru muna Zvita uri kudaidzwa kuti National Convergence Platform, wakatarisirwa kubuda nezvisungo zvinobata nyaya dzesarudzo, mamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwara raachatora panyaya yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.